Rally and atopera. President akatopedza kuaddressa vaita vote of thanks kwana Matwa. President atotobuda manje. Bombo racho ratoputika po president achibuda ipapo. And ratokuwadza vanhu vese vanori padhuze na president ipapo. But president ambo escape. Nevamwe vake but kuna vanhu vakuwara. Wakati one day security ya president nezvino nevamwe vakadaro na vamwe ma top leadership ya party yakakuwara imwe yacho.
President vanga vari kure zvakadini nebombo iri?
Anga ari padhuze steric, padhuze chaiko chaiko, padhuze ndekutaura izvozvo hama yangu handisati ndamboona chinhu chakadai paupenyu hwangu hwese.
Vakuvara vamaona vangani uye pane vamunoziva here?
Yes, vakuvara vari kuchipatara che omusangano wedu vamai Kashiri opa Mchinguri Kashiri na deputy speaker Mebo Chinomona na National Komiza ni General Rugege na vice president wedu wa Muhadi na mdzimai wa vice president vice president ora Muchiwenga.
Vakuvara zvakadini?
Handina ruzivo kuti vakuvara zvakadini, but zvandinoziva vari kuchipatara dzichitaura izvozvo vange vedu vachikupatara. President anotigadzirira kunovaona ikoko.
Pane vafa here?
Pane vamwe vafa. Kune vamwe vatofira ipapo pa stadium.
Mungazva kuti vangani?
I'm not very sure, but ndambonzwa kwanzi vaviri, but I'm not very sure.
Ko imimi munonzwa sei vagaule?
Hayo, inini chete maziso angu handizivi kuti mhepo yacho yakabuda ipapo pakubutika kwebhomba. Ndofunga kuti yapo ndikanganisa maziso chete, but ndiri kunzwa maziso angu ari kurwadza, ari kundirwadza. Right from the time ndabva stadium ipapo ndidhiraivha ndichienda kumba ndamboane dambudziko chairo chairo kuti ndange ndirwadziwa maziso angu ari kundirwadza, but ndozopedzisira ndoenda kuchipatara kunoti ndoona madhokotera kuti ndione kuti handina kukuwara maziso here.